Simplex Music.
African boy, Teddy Africa. Wakati ndaka kunyepera, wakati ndaka kunyepera. Ndaizama kukuchengeta, chirwere chezera. Auna kunzwisisa shanje, muti wanzaisa vambanje. Zvawatosarudza kuenda iwe,
my baby you.